Aiwa, urongwa wakanaka, urongwa uri kuitirwa kuti zvizvarwa zvemunyika yeZimbabwe zvinge zvichiwana maopportunities ekuti zvinhu zvavo maproducts avo even chero kana vasina maproducts wakaapplya for mari vanokwanisa kuhodha zvinhu vosupplya macompanies ari kuoperate ari muZimbabwe munomu. Ndo empowerment yetinogara ichitaura, ndo indigenization yapresident Robert Mugabe, ndo zvisingadiwe neMDC. Isusu tinenge ichiti munyika ine masanction, nyika isina mabasa, tiri kuda kuti tiempowe vanhu wedu mamillions anenge achizoitwa nemacompanies ekunze achisupply zvinhu munyika medu ange ari mumaoko evanhu veZimbabwe. Tinotibatsira izvo nenyaya yeliquidity, zvinotibatsira nyaya yemabasa.
Mutemo uyu unotarisirwa kutanga kushanda rini?
Mutemo uchiri kugadziriswa, zvinhu zvichiri kumaprocess yeconsultation. Asi tinoziva kuti chese chabatwa naMugabe, chese chabatwa nezanupf chinogumisidza chatoita, nekuti zanupf president Robert Mugabe vanoshanda neprinciple vanenge vachiti kana paine chinhu chavatanga chavada kuita chinofanira kusvika kumagumo. Saka aiwa, tiri kutotarisira isu kuti vana veZimbabwe vanofanirwa vachitobhenefita very very soon pachirongwa ichochi.
Tiri kuona kuti muri kupa zvikonzero zvezvirango zvamunoti zvakatemerwa Zimbabwe, asi tichionawo zvakare nyika dzakatemera zvirango dzichibvisa zvirango izvi. Munozomanikidza sei mutemo uyu iwo zvirango zvichibviswa?
Zvirango zvipiko zvabviswa? Vanobvisa vanhu vairi, vanhu vatatu, nhasi mangwana vosiya vanhu vese varipo. Hapana zvirango zvavanenge vabvisa kana vasiya makambani emangoda ari pamasanctions. Hapana masanctions vari kubvisa kana vasiya president Robert Mugabe ari pamasanctions.